tingati gwaro iri harisiri kubunitsa zvinhu zvinyowani zvatisina kumbonzwa nezvazvo. Ndofunga mavhiki kana kuti mwedzi wapera uyo, pane rimwe gwaro reAfro Barometer rakabuditsa zvinhu zvakangoenzana naizvozvo, richiratidza kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika, richipembedza hurumende pakushanda kwayakaita nezvekubata nechirwere cheCovid. Asi zvimwe zvose zvairatidza kuti hapana kufara kuripo. Tinoonawo zvakare kuti iro svondo rino iri vatemba mliswa vakanyorawo paTwitter vachitaura nekuda kwemaelections akaitwa kuZambia, vachiti hurumende yavamunangagwa inofanira kuchenjera kuti inogona kudyiwa maelections ari kuuya 2023 kana ikasarwisana neuori nekusatonga zvakanaka uye nekudzvanyirira vanhu.
Asi zvinosiya papi chimiro cheZimbabwe kunyange riri shoko riri kuramba richidzokororwa, nokuti vamwe vanoti dzokororo ine simba.
Zvazviri kungoratidza Zimbabwe inofanira kuti ishandure maitiro airi kuita zvinhu, zvikuru sei pakudyidzana kwevanhu pautongi huri kuitika. Panofanira kuva nekutaurirana nekugadzirisa zvinhu zvinenge zvichidomwa nekuchemwa nevanhu kuti zvigadziriswe. Zvikuru sei paidikanwa mabai elections akachitaurwa nevazhinji kuti angatiitei mabai elections. Saka zvinhu zvakazvitaurika kuvanhu, uye nenyaya yekushungurudzwa kwevanopikisa kana kuti vematongerwo enyika vakamirawo vasiri kudivi rebato rinotonga reZANU-PF, tinoona kuti inyaya dziri kuramba dzichingotaurwa idzodzo kuti aiwa zvinhu zvakadaro ngazvigadziriswe.
Tiri kuonawo mugwaro iri kuti hurumende yeBritain iri kuyambira kuti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe hamusi mekuti munhu ungaita bhizimusi rakasununguka. Zvinosiyawo papi chimiro chenyika munyaya dzezveupfumi?
Dambudziko iroro ndingangoti mungada kuriona sekuti mushure mekunge maitika Brexit iya, kubuda kweBritain muEuropean Union, kureva kuti iko zvino yakusarudza nyika dzaingashanda nayo ichiita mabhizimisi nekudyidzana pane zveupfumi, kureva kuti gwaro iroro iro rinotoshandiswa sehwaro kuti Zimbabwe isasarudzwa kuva imwe dzenyika dzinoshandwa nadzo neBritain. Saka tingangoti masoko akadaro anoita kuti nyika irasikirwe nevanouya kuzoinvesta, irasikirwe nemikana yemabhizimusi yaifanira kuti iwane.
Mungaonawo here vehurumende vachisimudza musoro nekuda kwegwaro irori?
Zviri pariri vanogona kuita zvavangaitawo kuti mamiriro azvo areruke. Asi kazhinji kacho tinowanzoona zvinodza hazvo soko harivhigwi, asi tinoona richivhigwa zvichibhakera kazhinji kacho. Kana vatoropodzwa sezvizvi vanogona kungozvivhigira vachiti isu tiri nani takamira zvakanaka, tine maitiro edu akasiyana nevamwe.